Musangano nevatori venhau wanga wakokerwa nemutauriri wevakafano bata chigaro chomutungamiriri weMDCT Mozare Thokozani Coupe vaKalipan Pogen hauna kuenderera mberi kunyange hazvo vaPogen vasvika pamuzinda uyu. VaPogen vanonzi vaudzwa nevari kutungamirira chikwata chevechidiki vari pamuzinda uyu vapo gore-gore kuti vange vakasununguka kupinda kunoita musangano wavo nevatori venhau. Asi vaPogen havana kuita musangano wavanga vadaidzira vakazoudza Studio 7 parunhare kuti vanga vachifanirwa kuita musangano nevamwe vatungamiriri avo vazenge vabatikana kuuya.
Ndandisida kuita press statement. Ndaifanira kuita press statement yacho naSG. Honorable Senator Monzora na Chairperson Honorable Senator Komich. Asi havana kukwanisa kuuya nekuti vanga vari they were with the lawyers. Saka vakandifonera kuti ndiuye paspokesperson nditore information iyo kuti ikwanise kupa imi semedia.
VaGore-gore avo vanova sachigaro vechidiki mudunhu reHarare vati vange vachitarisira kugadzirisa nyaya dzeMDCT pasina zvekushandisa matare. VaGore-gore vati havaoni vaine chavakakanganisa pavakapinda pamuzinda uyu uye vari kutevedzera zvakataurwa nedare pamusorosoro kuti bato ravo ridzokere paraive muna 2014.
Maizviziva kuti handifanirwe kubvuma kuti mayuta abudiswe munomu ende ini handina munhu anofanira kundibudisa munomu nekuti ndiri munhu weMDCT. Ndini chairman weyouth assembly yeHarare. Inini ndakabvumirwa nekoti kuita basa rangu sachairman weMDCT muno muHarare semabvumirirwo akaitwa masending committee members kuita basa ravo.
VaGore-gore vatiwo vakatyamadzwa nekuramba kupinda mumuzinda webato kwaitwa navaPogen vachiti vanga vachizovachengetedza kunyange hazvo vasiri pavanhu vakasarudzwa muna 2014.
Information and publicity ndo vakanganisa vaifanira kunge vapindawo mukati vaita press conference yavo sezvo tagadzira zvese samazuva ese ndokunga majournalist vapinda mukati maona kuti mukati tanga tagadzirira.
Mutevedzeri wavaGore-gore vaStanley Manyinga vana vatiwo kunyange hazvo pakatora nguva vechidiki vasinganzwisisani mushure memutongo wedare waiti Muzvare Coupe vapanobata matomo eutungamiriri vati vechidiki vakazoona kuti zvakakosha kutevedzera zvakaturwa nedare vogadzirisana kuitira kuti vafambire mberi sebato.
Zvaiita kunge papindira umwe munhu kuti tidzoke kumashure asi nawo nekuti zvaakuoneka kuti ndo zvatinofanira kuita taakuti ngatitifambeka sekutaurwa kwaitwa nekoti ninganga ari panzvimbo yakati ninganga ari panzvimbo yake munhu odzokera panzvimbo yake tofamba akatobuda nezviri kutarisirwa pamutemo wenyika tisarambe ndofunga ndozviri kukonzeresa kuti tidhonzerani focus yedu yochinja tichinetsana mumba panzvimbo kuti focus yedu tinge tichinetsana nehurumende yekutadza kuunza chikafu patafura.
Asi vaPogen vatora zvakaitwa nevechidiki ava vachiti kana vaive vaine zvinyunyuto vangadai vakashandisa nzira kwadzo dzekuisa zvichemo zvavo. Vatiwo muzinda weMorgan Tsvangirai House mahofisi nekudaro hapafanhwe kugarwa sepamusha izvo zvapa kuti vaende kumatare kuti varimo ava vabviswe zviri pamutemo.
Kana kotora ichiti buda rinoitira kuti tikwanise kuita basa ka have a thousand e-office ka not a residence.
VaGore-gore nevamwe vavo vatiwo kunyange hazvo vasati vapiwa mapepa anoti vabude pamuzinda uyu vatoendesawo mapepa avo kumatare vachiti havafanirwi kudzingwa pamuzinda uyu sezvo vari kutevedzera zvakaturwa nedare muna kurume wegore rino kuti vadzokere kuzvigaro zvaiveko muna 2014 kusvika kwaitwa musangano weExtraordinary Congress. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vaMonzora vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakaenda kumatare vaine chinangwa chekubvisa vanhu vari kugara pamuzinda webato zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.